Moraridzi wechikwata ichi Lizwe Sweswe anoti ari kugutsikana nevatambi vanavo zvekuti ari kuona zvakakosha kuti vasatenge vatambi vakawanda vane mbiri.
Then totals are my gates at now I can see anyone and then to one out to me a one or two. But so far so good the boys. Mashan.
Asi Sweswe haasi kuramba kana kubvuma kuti chikwata chake chiri kuda kutenga Prince Dube weHighlanders naRalph Kaondera weTriangle izvo zvapararira nyika yese. Sweswe anoti kune vakawanda vanga vachimutarisira pasi asi aine nhoroondo yakasimba munyaya dzenhabvu muZimbabwe kunyange ave kuzivikanwa nezvaitika izvi.
Vanhu vanotaura zvavanoda kana vasingakuzivi. Ihink ndagara pabasa redu for a long time. What was important ndizvo kuti tikuita basa redu tisipende chatiri chese.
FC Platinum yakatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mushure mekuruva Capes United ndokupedza ine mapoints makumi matanhatu nemaviri mapoints matatu pamusoro peChicken Inn iyo ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe. Sweswe anoti kutamba kwavo muCup Champions League kwakavabatsira zvikuru kuti vatore mukombe wePremier Soccer League kwemakore matatu akateverana.
Zvakatikanganisa apo neapo but I think zvakatipa kuti experience nekuti tigone kutamba magames akatasiyana.
Capes United ndiyo yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi mashanu nemasere kunyange hazvo vakawanda vaitarisira kuti chikwata ichi ndicho chichatora mukombe weZimbabwe nekumirira nyika muCup Champions League mwaka unouya. Muteveri wechikwata cheFC Platinum vaBernard Mujazi vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita zvinhu vachiti ivo kugona kunenge kudada yaikodzera kutora mukombe mukuru uyu.
I'm really happy because at the end of the day, we managed to turn the show to Mandara. I'm so happy.
Mukupera kwemutambo yenhabvu yemwaka uno, Chapungu, Tier 1, Wange, neMushowani Stars ndidzo dzakakundikana kuramba dziri muzvikwata zvenhabvu yepamusorosoro izvi zvichireva kuti vave kuenda kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.